Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 15/2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke emuZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai eMDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rakaita musangano nevatungamiriri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, avo vakange vari pavo pamusangano uyu muHarare. Vakange vakamiririra vakuru vemakereke Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti chinangwa chemusangano uyu chakange chiri chekugadziridza zvinhu zvinotambirwa nemativi ese kuti pagozoita hurukuro pakati pavachamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Dr. Mtata vati chinofadza masangano yemakereke ndechekuti vachamisa navamunangagwa vese vanobvuma kuti panofanirwa kuitwa nhaurirano kuti gwara renyika rigadziriswe. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takaita musangano navachamisa nezuro mutungamiri weMDC tichitaura nezvishuvo zvamakereke kuti idai kuratidzira kuchaitwa nechishanu kwaitwa murunyararo, asi zvikuru tichida kuratidza nzira yekuti kunyange zvose zvaitwa izvi nyaya yakanyanyisa kukosha ndeyekuti vanhu vagogadzirisa nyaya inonesa nyika nenhaurirano. Izvozvo takatenderana navo vachamisa kuti zvakakosha kuti hongu zvekuratidzira zvingaitwa, asi naivo vanobvumirana nesu kuti nyaya yenhaurirano ndiyo nyaya ichatibatsira senyika kuti tiende mberi tiri pamwe chete.
Vakanga vari pamusangano uyu ndivanani kumativi ese?
Bishop Eric Ruona vakamiririra, mabishop Dr. Kennedy Gondongwe vakamirira board reZimbabwe Council of Churches, inini Reverend Dr. Mtata ndakamirira Zimbabwe Heads of Christian Denominations team yedu ye staff yanga iripo Mr. Tinashe Gumbo na Reverend Sam Sifelani vanga vachiita technical support. Ivo vachamisa vanga varimo kwenguva doko manga muna secretary general wavo vawende ivavo ndo vanga varimo mumusangano.
Panyaya yenhaurirano pane zvamabvumirana here muhurukuro dzamaita idzi?
Vawande tabvumirana kuti nyaya yenhaurirano ndiyo yoga nyaya inobatsira kuti nyika ifambe ichinda kumberi. Vanhu vanogona kusiyana zvavo maonero ekuti nhaurirano dzacho dzinofanira kufamba nenzira ipi, asi chazvinotsvaka ndechokuti tigadzire mukana wokuti nyika nainenge iripo yokuti vanhu vangawadzana kuti kutaurira na ikoku kugwana matangiro anogamuchirika kuma TV ose izvozvo zvabvumirama kuti zvinofanira kuti zviitike saka nyaya yenhaurirano inyaya yabvumi yatenderama kuti inyaya inofanira kuitiyo
pane madetsere matarirana kubva pano tichienda mberi chii chichaitwa uye zvichaitwa rini
nyaya yenhaurirano wande inyaya ine prosesi yakadotanga yatinotsvaga kuti izvozvi zvatataurirana navachamisa zvingaitwa sei kuti zvipinde mugwara renhaurirano irori kuitira kuti yatingati formal process igoitika asi pari zvino chatinoziva ndechokuti vachamisa vanozvipira zvikuru kuti nyaya yenhaurirano inyaya yavanofunga kuti inyaya yakafanira uyezve tinoziva kuti president vanotsikiridzavo kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakanakira nyika kuti nyika ifambe ichienda kumberi
chii chasara pabasa iri ramuri kuita
changosara iko zvino ndechokuti maonero iwawa okuti nhaurirano yakafanira yakaita sei agopinda mugwara rimwe chete yatingati realignment nokuti zvinofanira kuti maonero ekuti nhaurirano yakafanira yakaita sei aitwe aligned chokutanga chakakosha chatinofanira kupemberera ndechokuti utungamiri hwese hunoona kukosha kwenhaurirano saka chasara ndichocho chokuti vanhu vagowana nzira yekuita realign maonero ekuti kuti nhaurirano dzifambe zvakanaka zvinoitwa sei izvozvo zvinoitwa kana utungamiri wabvumirana kuti zvichaitwa sei izvozvo ibasa riri kumberi ratisingagoni kuziva kuti richafamba kwenguva yakadii asi mukutenderana kwavo zvichafamba zvakanaka
vanga vachitaura vakamirira Zimbabwe Heads of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunhare kuHarare neStudio 7 Boka remadzimai reMGC Women's Assembly rinoti rinotsigira zvizere urongwa hwebato iri hwekuratidzira nemusi wechishanu zvisinei nekuti vamwe vanhu vari kushora urongwa uhu vachiti hunogona kukonzera mhirizhonga taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Tauriri weboka remadzimai reMDC Women's Assembly amai Barbara Tanyanyiwa vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira zvizere urongwa hwebato ravo hwekuratidzira nemusi wechishanu vakurudzirawo veruzhinji kuti vapindewo mukuratidzira kwacho vachiti iyi ndeimwe nzira yekuratidza pachena kusafara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika
kuedza kuda kuudza vanhu kuti vasauya kudemonstration yedu nenzira yakasiyana siyana dzinosanganisira kushishidzira vamwe vari kutaura kuti tichapfurwa nemasoja vamwe vari kutaura kuti hatifani kunge tichiratidzira nokuti tiri kuchora kodzero dzevamwe vanhu asi isusu tiri kuti seMDC hapana kodzero yemunhu yatiri kuchora isusu tiri kutedzera bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tiratidzire kana paine zvinhu zvisi kufamba zvakanaka munyika
amai Tanyanyiwa vati vanoziva chose kuti kune vanhu vari kushora urongwa uhu asi vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo kunyange hazvo kune vamwe vavati vari kuda kuita zvemhirizhonga
kuratidzira kuri kuendera mberi hapana chichati tadzisa kuti tiratidzire ende atisi kuzotya mapurisa ngaauye tinozva kuti mapurisa anouya anenge achitichengetedza saka tinotenda kuti mapurisa achange ainesu tinoimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti demonstration iyi ichava peaceful hapana munhu acharohwa munhu hapana munhu acharohwa nekuti zvina mwari mukati
murwi wehondo yerusununguko vamax mukandla vaudza studio 7 kuti vanoshora zvikuru kuratidzira uku vachiti kunogona kukonzera mhirizhonga kana kurasikirwa neupenyu kwevamwe vanhu
paitiwa ma stairways but we lost lives iwo kuchinzi stairway What more with the demonstrations? Is it not provoking? These demonstrations do not involve any. It's a right for a political party which he organized my demonstrations. But judging by the violence of that political party, I don't see could the demonstration yet in any peace. Aviti.
Amaisi wangilebebe, awati nengu ya sanga norinonzi sisonge Women's Forum, vashura ukura tizira uku, vachitu watunga mirewezo matongeru wenyika, wanofanu wakuta urirana.
MTC ya ngaika repasi, inema MPs kuparlament, ZANPF inema MPs kuparlament, ngawaka repasi, paso venyaya ilu kujika Mzimbabwe. Mzimbabwe atisina chini, atina mari, atina kucha, atina anything. But wakwanzi munu ngapinde mstriti ya demonstrate. Uno demonstrate haune nzara. Zinzuru kukwira every day.
Batore MDC rino tirijarati zira mgutare Harare. Nemswe chishanu uye urongwa uhu. Uno nzuchazo yetu kwa umu gutare Bulawayo. Ndaka Mira Studio 7 Bulawayo. Ndini Taura Ishawa.
Gweta riri kumirira nyengo ya MDC wa Paddington Japa Japa, awo wakatongirwa kugara mujeri kwemakore maviri, rinoti rakwira kudare repamusoro kuti mutongo nechirango zvisende kweparutivi. Va Japa Japa vakapomirwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo nekukanganisa kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzegore rakapera nekomishen yeZimbabwe Electoral Commission. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata wa gift mtisi kweta rava Japa Japa.
Nyawa Japa Japa wakanda wa faila wari wega ma grounds of appeal. Awo, notice of appeal in ma ground. So, ta itwa engaged. Taka ta grounds of appeal awo kanda wa ita. Tika wana utipane jineda kukazimbisko. Taka taka ita an application to amend the grounds of appeal. Ma grounds of appeal aya ndiye ku kuchallenge kuwa nikawaine mosa ni mtongo wakapiwa.
Makakwa nisa kuita zvipachi nenguwa ere manji?
Taka kwa nisa zvipachi nenguwa ni kutipa mtemo wanengo enzi kana uchida kukikisana ni mtongo unichirango zese unofana kushita mshule mwema zwa anukwana tukwendi makumi maviri asika na kango uchida kupigisa chirango chete kutuwapua sentence writer say izo zvino dama zwa gumi saka isusu takaya faila chiri panenguva
imi zviza muri kutaura mapepa yenyu muchipikisa mutongo wakapiwa nechirango chacho
zviri kupikisa ndizvokuti kuwanika kwakaitwa raine mhosva takatarisa mapepa takaona sezvisina kufanira nekuda kwokuti uchapupu hwaishandiswa hwanga husiri hwatingati direct evidence waiwe wokuti kusunganidzira kuti pane zvimwe zvatingangofungidzira kuti zvikabatanidzwa pamwe chete zvinogona kuita kuti pave paine mhosva nekuti vaishandisa video. Video yacho taitarisa iri kuratidza kuti haizivi original inogona kunge yakagadzirwa.
Saka vaJapa Japa vari kupi pari zvino?
Vari paHarare remand season. Saka izvezvizvi tiri kugadzirira application ye bail pending appeal.
Munotarisira kuti munenge maiendesa rini kumatare?
Ndaifanira kunge ndatoiendesa nhasi asi kuti pane zvandakataura kuti ndipiwe zvandinoda kushandisa imomo nehama dzavo dziri kunze zvandisandawana saka ndakamirira kana vakangondipa mangwana chaiye ndinogona kufaira.
Muri kufunga kuti pane mukana here wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso votongo vachibva kumba?
Ndiyo tarisiro yedu nokuti tikuona paine mukana wekuti nyangwe apiwu yavo inogona kunzwika ichigona kushandura mutongo wakapiwa.
Saka dare rinozokupai mhinduro riini panyaya yeapiwu yamakaitai kana kuti yechikumbiro chekuti nyaya inzwike zvakare?
Apiwu kazhinji inotora nguva yakati rebei, inogona kuita kana gore kana kudarika. Inogona kuita gore, makore maviri. Ivo vakapiwa makore maviri asara vange vari muchizarira mutirongo. Saka nyaya painozonzwika dzinongova makore maviri anenge atopfuura. So, apiwu yedu inenge academic haina zvaichareva nekuti munhu anenge atopedza kusevha chirango chii. Saka tirikuda kukumbira bail pending appeal.
Gweta vagift mutisi vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Rekai timbotarisa zviri mapepa nao anhasi. Mu News Day mune nyaya pamusoro peumwe mupurisa wekulupane apinzwa pakaoma nevakuru vake achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mekutaura kuti deno vachibva pachigaro vaNelson Chamisa vatonge. Mu Daily News sangano rinotarisa zvemitemo munyika reVeritas riri kushora zvikuru bhiri reMaintenance of Peace and Order richiti zvimwe zviri mubhiri iri hazvisi mupumbiro remutemo kunyangwe hazvo paramende yakazvitambira. Mu Daily News nekare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu pavanenge vangozvifunga uye vachikurudzira vanhu kuti vasaita zvemhirizhonga. Herald inoti mutikitivha akasunga amai Priska Mupfumira nenyaya yeuori Detective Assistant Inspector Nyson Lovu vakaendeswa kunoshandira kuKaroi Police Station izvo zviri kukatamadza vazhinji sezvo nyaya iyi isati yapera kuongororwa. Mujikamu tinopa vatereri weStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello paStudio 7 apo vabiki vechirongwa, haiwa munotifadza, makatikoshera. Izvi zvabva zveZimbabwe, haiwa zvinookweze zvakaoma, but tonga kwaro makariita sezvi rakaitwa sezvizvi zvatiri kunzwa zviri kungotaurwa izvi. Amen. Of course tese takaomerwa, but yai mataurira kuzoita kuvanhu vachishoropodza ruling party ikai. Of course President Emmerson Dambudzo Mnangagwa anenge achizama asi zvichioma hazvo. Saka kupinda murodhi umu zvinoita kuti ruling party ibva yapa Nelson Chamisa chigaro here. Asi maybe zvinhu zvinonaka asi kwete zvinoti nonokee, bhora riri kukaviwa nehurumende ika here. But ngoti vamwana havazvioni, zvinhu zvakaoma sezvasiyana na2008, zvakaoma zvichidhura zvichikwira asi zviripo muchimbotsanza kudzira zvichiwanika. Aiwa tongoshinga nekurarama nenyasha. Asi mabasa ngavavhurewo vape vanhu, asi kwete kuzoshoropodza utungamiriri huripo. Vafanira kushoropodza asi vanofanira kutopawo mazano anoita kuti tidii nyika ienderere mberi, kwete kungoshoropodza musingasimudziro ikonomi. No, gentlemen, hatiwake nyika nekushoropodzana. Hai ndonzi nyaya yanga tiripo pagwero apo.
Madzivasi vashama veStudio 7 nezimunyari nekupolokwani muSouth Africa. Ndingai nezvidzidzo zvenyu vamunotipa zvivatereri kutipa nezvidzidzokwadi zvekuZimbabwe. Ndiri hei makawai zanipi fanga kubudisa nini zvakanaka chete. Zvakaipa zvibudise zvekuurawa kwevanhu nekusunga kwevanhu nekudziro dzevanhu. Ndinokutendai chaizvo. Kana nhawe ende kuti ndipotibate mbija nemiswa 16 zvakakosha vanhu ngavachenjere upenyu hwavo. Kana vanhu vava kuenda kudemonstration ngavarege zvekupaza mashopu vachitora mukana wavo kuluta kana kuita violent isamotika dzemapurisa. Uri zvine kubeuka gwero pazhinji. Ndapenda kukosha vanochenjera upenyu hwenyu kuratidzira kwakanaka asi kwete kuzosvikira kuparadza zvinhu. Zvekupindai mutinatasirevo nezanupiefu avadona nokuda pachokwadi akaisinyaya kunyanya kuenda kumberi zvakanyanya kana kuenda kumashure zvakanyanya. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 nemi mose vateereri. Zita ndiJoseph ari muJozulu Kempton Park. Ndoda hangu taura nenyaya yanhingi yamunangagwa aiadhiresa vanhu munhingiri muhirosi eka umo achiti iye tinofanira kubatana, tinoda urunyararo munyika. Handizivi urunyararo rwaari kutaura kuti nderuupi rwaari kuda. Bhozi ndiye akatumira masoja akauraya vanhu imomo. Vanhu vari kunyamarara munhingiri munyika vanhu vakarohwa, vanhu vari kutambura vakarepwa, anasisi wedu ana madzimai edu akarepwa nemasocha. Saka runyararo ari kunyatsoda iye ruzhari ronderupi. Chandonyatsoona kaa kuti mudhara uyu anonyepa.
Makadini vashamarari veredio vestudio 7. Ibasa rakanaka, ibasa rinobatwa neunyanzwi. Radio Studio 7 iradio inotiudza zvose zvatinoshuvira nezvatinoda nezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kutaura nyaya yedemonstration yeMDC. Ndinoti handei mberi nedemonstration, tisadzokera shure. Tisaterera mashoko amatemadhanda. Tinoziva kuti matemadhanda nguva dzava mugave akadzingwa kuzano PF achirwira rusununguko rwemaovhet, achirwira rusununguko rwevanhu vose. Asi nhasi apiwa chigaro, aruma chingwa, haachadi kuti mumwe munhu asununguke, haachadi kuti mumwe munhu asvike kwaari. Ndinotenda, itai basa sebasa.
Makadii makadii Studio 7, tinotenda nenhau dzakanaka. Maitirwo zviri kuitwayo hatifadzi, zvekupamba vanhu, zvekutora vanhu vachienda kundovhunzurudzwa zvinhu zvisina musoro. Hurumende yavamunangagwa yakonewa zvechokwadi. Tinopambopinda hurumende yavachamisa tamboona kuti yakadini. Asi demo ngaendere mberi. Awa ndinotenda zvakanyanya. Munotipa nhau dzakanaka. Ndini Elton Mutamba, ndirikuno kuJohannesburg Springs.
Manheru akanaka paStudio 7. Ndoda kukwadzidza vashamarari vese paStudio 7, vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka Wande. Ndichiti Mwari ngakuitirai zvakanaka. Ndichipinga kangano zvakare vatsigiri veMDC vese kusvika kuna purezidhendi vachamisa. Ndichiti Mwari wekudenga ngakuitirai zvakanaka. Ndichikurudzira vese vari kuenda kudemo, ndichiti Mwari ngatipindire paZimbabwe, nokuti situation iyi haichada kuramba takatarira nekupeta maoko. Tisateerere zvinotaurwa nana vamatema danda avo vari kugezera mumashava, vachigeza nemashampuu, vachidya mari yenyika. Aiwa, taneta nemashoko avo. Vakatora nyika nana mugabe wavo. Zvakanga zvisiri easy. Mategas aingokandwa wani nemabhunu. Saka zvakasiyanei, ngavauye zvavo nemauto avo. Tirimo muHarare, tichange takazara imomo. Ndinoshuvira kuti kunyange nevari kumaruzevha, uyai tite muonera pamwe chuma chemuzvukuru. Ndatenda zvangu, muve neusiku hwakanaka. Siyabonga.
Arabati ve Studio 7, mese muri ukoko munotiitira basa rakanaka, ndinongoti kwazwai. Ndoda kutaura panyaya yababa anonzi Matema Danda, uyezve neutungamiriri huripo hweZANU-PF. Ndokumbirawo nemuchinzo chaizvo chaizvo chakakanyanya kutadza chii kuZANU-PF? Chakakanyanya kutadza kuZANU-PF zvisina kutadziwa naMunangagwa. Ndinotenda mukandiverengerawo mashoko angu.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare redzimhosva muItaly ratonga kuti imwe ngarava yekuSpain ine vapoteri inonzi Open Arms inokwanisa kusvika kumahombekombe eItaly nevapoteri vayo. Ngarava iyi yange yava nemasvondo maviri ichingotenderera padyo nepanomira panosvikira ngarava muItaly iine vapotori vanoita zana nemakumi mana nevanomwe asi isingabvumidze kuvaburutsa. Imwe zvengarava yeDoctors Without Borders iri kutsvaka pekusvikira muItaly nevapoteri vayo vanoita mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu. Masoja matanhatu ehurumende pamwe chete nemutori wemifananidzo vakaurawa vamwe vanhu gumi nevatatu vakakuvadzwa padyo neMogadishu mushure mokurwiswa nebato rinopfurukidza mwero reAl-Shabaab. Mapurisa anoti motikari yakanga yakatewa nezvinoputika ndiyo yakauraya vanhu ava muguta reAl-Degel nechekunze kweguta reMogadishu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa matanhatu akuvadzwa muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania nezuro mushure mokupfurwa neumwe murume padhuze neTemple University. Mutauriri wemapurisa azivisa kuti mapurisa akapfurwa akaendeswa kuchipatara uye havana kukuvara zvakanyanya. Murume ane futi akazvivharira mune imwe imba uye anoita achimbopurana nemapurisa ayo avhara dzimba zhinji nemigwagwa yakatenderedza imba iyi. Mapurisa anoti vari kuedza kutaura nemurume uyu asi vachiti pavanomufonera anodaira foni asina chaanotaura. Vanoti nyaya iyi yakatangidza apo mumwe mupurisa aedza kupa murume uyu masamanisi. Kutaura kuno mapurisa havasati vakwanisa kubudisa murume uyu mumba maari uye vakangokomberedza imba yaari vachidi kungoedza kuti vataure naye.
Ndakuva kamusha asi hana inorova mama hatichada kusasana inanguva yatofamba mama ndanyora ndiyo ndiyo yerudo
ndiyo yerudo
ndiyo yerudo izere mibuzo
ndiyo yerudo
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai Hausumbo venga mai vangu kana hama dzangu Hanunzi hemi aladeo
Ja Praisa ndiyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke emuZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai eMDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.